very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Gibbs Dube in Maryland.
A very good evening. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, D.C., where I'm broadcasting from my home due to the COVID-19 coronavirus pandemic, which is sweeping the whole world, including Zimbabwe.
Right now, Marvelous, we know that in Zimbabwe, cases are going up, really. In the past 2 days, we saw numbers actually, doubling or almost tripling. So now there are about 149 cases in Zimbabwe. And out of these people, we know that 44 have died and 28 have recovered. And over 40,000 people have actually been tested. But the trend is that, Marvelous, all these people that are testing positive for coronavirus, COVID-19, are people who are coming from Mozambique, South Africa,
yes,
Botswana, and other areas, the other countries, sorry. So one of them is from the United Kingdom. So indications are that the situation is getting a little bit bad in Zimbabwe. As we know, right now in the world, Marvelous, there are roughly about 5,831,165 people who have actually, contracted COVID-19. And out of these people, 360,919 have actually died. There are some recoveries as well. There are over 2 million people that have actually recovered. Mm-hmm. In USA, there are 1,721,926 cases. And out of these people, 101,621 have actually died. This according to Johns Hopkins University. Over to you, Marvelous.
Yes, also here in Washington, D.C., we have actually some confirmed cases where I am right now of 8,492 tested positive and 453 people actually passed away or died from the COVID-19 or coronavirus. So this is what we're seeing. And the trend is that the figures seem to be going up, like what Gibbs just mentioned, that globally, according to Johns Hopkins, we have over 5.8 million people who have contracted the disease and over 360,000 of the people passing away. And here in America also, we are facing, a big pandemic where we have 1.7 people that have contracted the disease and 101, 1,000 and counting have actually died from the disease. So as you know, we're actually pre-recording. So by the time you watch this show, these numbers could have changed because the numbers are continually changing minute by minute.
Yeah, kunjalo zvirokandaba. Kanya zvaniki kunobuzima bunyoma mangalisayo. Siyabona kuti iCoronavirus COVID-19 iyamemetheka kwele Zimbabwe. Kusukana ezedluleyo sibona kuti ke amafikazi akaqhanise ngendlela eyenza kubonakala. So ke siyakhumbula kuti ke kuthe kuqalisa iviki, ekuqaliseni kweviki, bekulabantu akade befika 63 akade belomkhuhlane lo. Kodwa kwamanje kukhanya ngazani inombolo lezi seziqhanise zafika 149. So kulabantu abane ababhubhileyo, kodwa bangu 28. Basila, sikhathi bephephile kumkhuhlane lo, abayi 40,847 sebetestiwe kumkhuhlane lo. Lokhu sikuthola ke kuMinistry of Health. Kuzobuya ke iJohns Hopkins University ibika ukuthi abantu abafika 5,831,165 sebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kule 360,919 asebebhubhile. Kube kukhona futhi abanye njalo abaphephayo phela emkhuhlaneni lo, singathi ke bayafika i-2 million. Kuzobuya ke e-USA khonapha ke kwele Melika kunabantu 1,721,926 asebegule umkhuhlane lo, abayi 101,621 sebebhubhile. Xa sikhangela kwele Zimbabwe, abantu abagula kakhulu kukhanya bavela eMozambique, eSouth Africa, eUnited Kingdom leBotswana. So kukhanya ngazani kulo hlupho sibili olunye olumangalisayo. Marvelous, khonapho kuwe.
Yes, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Apo tiri kuenderera mberi tichitarisa isu zviri kuitika munyika pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Tiri kuona munyika pari zvino vanhu vazhinji vari kuwanikwa ivo vachibatira chirwere ichi, uyezve mazuva apfuura taona isu uwandu hwevanhu huchikwira kubva uchisvika pari zvino pane vanhu 149 vanzi ivo vawanikwa vachibatwa nechirwere ichochi. Uyezve pa149 apa taona vanhu 4 varivo vakashaya kubva kuchirwere ichi. vamwewo vachibata chirwere ichi vachiwana vachichikunda asi ndozvatiri kukurukura nazvo ipo panapa uyezve tiri kutarisa izvozvo kuti pasi rose pakamira sei padambudziko irori rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus pari zvino apo tiri kutarisa isu zviri kuitika kuJohn Hopkins University ndo iri kutipa mamiriro akaita zvinhu pari zvino pane vanhu vawanikwa vachibatwa nedambudziko irori recovid-19 pane vanhu 5.8 vawanikwa miriyoni vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi 360,000 vachidaudzira vachiwanikwa ivo vachishaya muno muamerica mandiri inini pane 1.7 vanhu vabatwa nedambudziko irori recovid-19 101 wavo vachiwanikwa vachishaya mandinogara muwashington dc umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba mune vanhu 8,492 vabatwa nedambudziko iri 453 wavo vachiwanikwa ivo vachishaya saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa izvozvi kuti takatarisa kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa ivo kuti vachange vari kutarisa kuti nyika yovhurwa here kana kuti kwete pamavhiki maviri ega ega munoona here nyika ichizovhurwa takatarisa isu kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedambudziko irori recovid-19 kana kuti coronavirus tinoona zvakare Gibbs in South Africa people are a bit overjoyed that on Monday they are going to be starting to buy alcohol so I don't know how their figures are going to be
so somebody who actually asked me a question and said when you get drunk can you put the mask
I don't know I'm not sure but
you know, just it becomes a challenge We'll bring
a joke. Yeah. We'll ask the doctor, we'll how that is going to turn out. But, you know, they are looking at going into their next stage. But I actually had a guest who came in on my earlier program on Let's Talk, and he was saying he's in Namibia. He says the numbers in Namibia are very contained. They have actually gone back to work. He works in construction. And he says, as a Zimbabwean, they are tested, and, you know, they are being paid their salary according to the stages. So they started being paid 50%. And then they'll go to 75. And then when the COVID is over, they'll go back to 100% salary. So that's how Namibia is managing the situation. So you were saying it's pretty happy. It seems safe to go to work. They are required to wear masks. They are practicing social distancing. But they are working right now in Namibia.
Yes, we've got our first guest. That is Dr. Simbiso Ranga. But before we go there, you know, there's a ruling that has just been made in the High Court in Zimbabwe. And the court has actually ruled that the MTC Alliance is not a legal entity. It cannot sue or cannot be sued. So meaning that the Togo faction is actually the one that is, it acted according to its a kind of, you know, legal right in expelling those parliamentarians. And then that you know, the MTC T is doing the right thing. So now, meanwhile, in Nkululeko Sibanda, Dr. Nkululeko Sibanda, who's the spokesperson of the MTC Alliance, president, is saying that this judgment won't have any value because people are behind Chamisa. So, okay, Zulwandaba, you can also call me to Tandaba, where High Court, Utikona, MTC Alliance, Kaisilo Banda, Nakoke, Ingege Asuwa Kumbe, if Hajus or MT Tandaba. So kanyangazani konokana okuhlupana kwabo kuyakubekela pambili singazithuka gcina ngani just briefly nje konapho ukuthi sikuthinte mavelas lokunjalo so ke let's go to then Dr. Simbiso Ranga who is the I think he is actually cut his I think he is no longer there but maybe let's go to Tawanda Zokora just briefly he can or maybe give us his take on what is happening in the party. You just briefly say one or two words, and then we continue with Dr. Ranga, who's actually back. So, marvelous, let's just bring in Mr. Tawanda Zokora. So, Mr. Zokora, we are hearing this judgment just briefly because we concentrate more on COVID-19, but this is an important story. So the MTC Alliance is not an entity, according to the courts, right?
Thank you very much for bringing me to the program. I think everyone is now sick and tired of what ZANU-PF is doing. It's some kind of Russian roulette that they are playing with the people of Zimbabwe. A day ago, the same courts ruled that the MDC Alliance should be given their money, they are entitled to the political funds that come from the government. Mm-hmm. Who were they giving those funds to? Obviously, they were giving them to MDC Alliance. And then today, they are coming back saying the same political party that they say it deserves to be given the political alliance, the political act funds, is not a political party. I don't understand. You can all see that there is an invisible hand in everything that is happening to the MDC Alliance. And I can only urge the people of Zimbabwe, and in particular the MDC Alliance supporters, to focus on the bigger picture, that is ZANU-PF, to removing ZANU-PF from power completely, because they are the ones that are causing all this. It's not even MDCT, it's the government.
But people will say they are the courts. The courts are independent from ZANU-PF. They'll say that, you know?
Yeah, but you can see what is going on. The same courts declared that MDC Alliance, a political party that contested in 2018 and got in 113 members of parliament, should be given the money that is due from the government. Who are they giving that money to? It's obviously going to a political party called MDC Alliance, because this money is meant for political parties in Zimbabwe. So if it is the government, then they are contradicting themselves.
Thank you so much, and hold on there. Let's bring in Dr. Ranga, Simbiso Ranga. So, Dr. Simbiso Ranga, we see that there are so many cases that are coming up in Zimbabwe, you know, concerning COVID-19. What is going on? Can you just break it down for us?
Thank you, Gibbs. Thank you for bringing me to the show. It is very concerning that the number of cases are going up. It seemed like in the last couple of days, the curve seems to be exponentially growing. Part of that has to do with how much testing we have been doing in the country. And also from the government report, it seems like there are a number of...
Oh, it seems as if his machine is freezing a bit. So now Marvelous, it seems as if he has got a challenge. Now, let me bring in Marvelous Mhlanganyawuye before we go back to Dr. Ranga. Because it seems to be having...
I would like to go to Mr. Jokora. Timbovunzava Jokora kuti tinoona zvabuda mudare nhasi zvinorevei kubato renyu re MDC Alliance pari zvino tichitarisa isu panyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tinoda kunzwa kubva kuna vaJokora uko tiri kunzwa kuti pane zvabuda nhasi kumatare. So if Mr. Jokora can come in and just answer in Shona.
Yeah, okay. Mr. Jokora, go ahead.
Ndinotenda Tete Marvelous. Zvataurwa nehurumende nemakotsi nematare nhasi muZimbabwe hazvina zvazvinoreva. Ziroria indaitotaura nevanhu vari muno muNorth America tichiti ngatiregedzei kupemberera zvinenge zvaitwa neZANU-PF pavakauya vachitaura kuti MDC Alliance yakakodzera kupiwa mari iri kubva kupolitical funds. Takati ngatiregedzei kuzvitarisa zvinhu izvozvo, nokuti nhasi tabva taona kuti vanokupai chimwe chinhu neruoko rwerudyi, mangwana vokutorerai neruoko rweruboshe. Kureva kuti pane nhambe yavari kuita, pane rakaraka kana kuti nhodo dzavari kutamba nevana veZimbabwe. Political party yavakati itore mari inonzi MDC Alliance, nhasi ndo yavava kutaura kuti haisi political party. Mari inopiwa mapato anopikisa muZimbabwe inopiwa kumapato anonzi mapolitical parties. Vakataura kuti MDC Alliance inofanira kupiwa mari iyoyo. Nhasi vakutaura kuti bato ravakati ripiwe mari iyoyo, Zuroria harisisiri bato. Saka unotongoona kuti panapa pane ruoko ruri kumashure, ruoko rweZANU-PF ruda kungokonzera mhirizhonga neconfusion muvana veZimbabwe.
Okay, hold on there. Let's try to bring in Dr. Ranga. I think he's come and gone. So I think he's got some connectivity issues there. So we see, Marvelous, that remember, we've got a satellite. I think we are going very digital. So maybe people can listen and hear what this digital, this satellite is all about.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners currently tuning in via Intelsat 20 can now also find us on SES 5 band and C-band transponders. You can still receive the VOA Southern Africa Zimbabwe audio on Intelsat 20, but the signal will be deactivated on June 30th, 2020. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
There you are. So we've got a satellite. We are brand new. We are the team, right? God bless.
Yes, definitely some good news coming in when the world right now, you know, is in lockdown or, you know, throughout the world, I guess, globally.
Yes.
So it's good to have good news coming in.
And good news. And the other good news is that the doctor is back, you know.
Oh, okay. Yeah, let's also, go to the doctor.
Yes, let's go to the doctor. And so hear from him what he's saying about the upset in numbers in Zimbabwe. Dr. Langa, the floor is yours.
Oh, thank you, Gibbs.
Yes.
So the number of cases going up in Zimbabwe is very worrying. And I think that part of it has to do with the fact that we are testing more Zimbabweans. And also there appears to have been some local spread emanating from the shelters for quarantine. So as you know, Zimbabweans returning to the country, they are getting quarantined. And some of the shelters, people have reported that they are not hygienic and social distancing may not be practiced consistently. So anytime you bring a group of people together, that's a potential source of spreading of the virus, Gibbs. So I would say that's probably, it's a number of factors that are contributing to the numbers going up, which is cases coming from outside, local spread, what's happening in the shelters. Thank you.
Thank you so much, and hold on there. So Marvelous, we've got some people that are sending audios, and let's just hear what they're saying about COVID-19. And these people are speaking in the Vele. Just hold on there and hear them.
Is that impofulo gasingene ni kuluma ngiku ward 11 kai north kosivalo. Yazi izi news zemakhaya lazo emachokochokweni yizo eqhakadekile. Baya ilalela iStudio 7. Njalo baya yizwa. Izimota ziyangena sibi zivela koBulawayo. Kulezi mota lapha ezisuka zibhodabhode zicile zingena la. Zithela abantu, zithela impahla. But into enhlala ngiyitshela abantu bakithi nasi, ikuthi bantu bakithi kuward 11 la, la kuward 10, la kuward 12. Esakheleneyo lingabona kusehla umuntu obaleke le corona wangena phakathi kwethu la siphelile sonke dududu ngoba kunje nje khona lapha esikhona akula sibhedlela eduze isibhedlela eseduze imbuma mission hospital of course esiyi testing center but ukuze ifike embuma lomuntu kumele uqhathe inqola inqola yamadonki leyenkabi ihamba between 4 to 5 hours isiya embuma yikho esikwenzayo akungitsheleke nxa icorona isithe yatshaya la kunjalo ukuthi abantu bazaphila bathini bazaphela abantu dududu abantu bakhanya nje lapha kuwona lamawadi engiwaqambayo bayaziphilela nje impilo yabo yabo yansuku zonke la matshwala ayaphekwa uyanathwa kwenziwa yonke into kulama business center lapha kuthiwa kusemangweni lesomakantana hawo abantu nje baziphilela kuhle bakhanya nje bakhohliwe
mina ngingumama osemaguswini phansi lokubizwa khona kuthiwa komnyama ubambile etsholotsho endaweni yakwesikede emnkantume ngokuhlala linjani siyabonga sibili Studio 7 ngoba yizwi inews esizizwayo iZimbabwe yona ngokwayo kayila nyuzi. Hatesi kuthiwa abantwana kabafundi kuma ngama radio asikwazi ukuthi bathone ngoba thina akula radio akula umsakazo khona la so silalele wenu kube ngokugcina siyalibonga kakhulu abantu baka studio 7 qhubekani lisenza umsebenzi wenu ngathaba kakhulu mangezwe imessage yami leli ibala
imizamo ezanyalani amadokotela ikuthi pho uyatholakala yini ikokusizisa abantu ukuthi abantu basizakale kumbe anje ngokuthi hayi 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 ngasisaphiranga kuhle ngasisahlalikananga kuhle hayi hayi mina engikhuluma ngisebhinga ngisebhinga ngu-village aid Chunda 2 usesonkwa
lami ngomunye umlaleli wezindaba engizizwa ziphuma ku-VOP indaba ze-Studio 7 ngithi thina silesikhalazo kwelakithi ngaphi eSt Joseph asila madamu hayi sithwele nzima siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala 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 yebo ye siyakuzwa kwendlala kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani kambe yona ihulumende izasenzela konke konke kayisigebhela amadamu kukanye ubuvila bethu siline imbida lathi singabi sikhala sithi uhulumende sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi silime imbida itamatisi ma ulimile imbida letamatisi sitamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo anxangile mbidami
so marvelous these are some of the people that are sending us lots and lots of messages you know one of them is Mr. Singene is in Nkai Nkai Matole North so he's saying that the problem there is that people are doing what they want and vehicles are going up and down, you know, transporting people. He suspects that some of those people have got this COVID-19. Mm. And he says if there is an outbreak of that disease there, people are going to be wiped because he says the nearest hospital, you know, it will take at least about 4 to 5 hours for somebody using a scotch cart to get there. And that is Mvuma Mission. So he says people are drinking beer, they're enjoying themselves, they are behaving as if the world is just, you know, normal. And then there was another message from Cholocho. She's a lady from Sikente. That's an area. So she's saying that she's worried about kids not going to school. So she says she has heard, you know, that people have to be, the children will have lessons being conducted via radio and all those kind of things. But she says, no, they don't have ZBC there. And she says, thank you so much to Studio 7 because she's receiving signals from us. And she's saying we're doing a lovely job. But I think me and you can smile today. So we're praised by that lady. And then we've got a person from Pinga who are saying that, is there any medication? Says, please pose this question to the doctor. Any medication? Because he's scared. Says people are really, really scared.
Yeah.
And then we've got the last one in St. Joseph's. That's a lady who was saying, you know, instead of the government always giving people this and that, why not construct dams so that she will actually, you know, set up a garden and then feed their kids instead of being spoon-fed? I think that was a great point there, right?
She's right, because I also had the opportunity to speak to a caller who actually called from Filabusi, and he was lamenting the same kind of situation, but he was saying that he's very, very upset about the numbers going up from Zimbabweans that are coming in from other countries. Saka kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus tatiri kumbonzwa kubva kune vamwe vari kubulawayo parizvino vanga vari kutaura ivo zvavari kutarisana nazvo munharaunda dzavo panyaya iyoyi panguva iyoyi yelockdown kana kuti yecoronavirus lockdown. Saka vanga vari kutaurawo zvavari kutaura vachiti dai vawana mukana wekuti hurumende dai yaikwanisa kuti iwanikwe ichivaka madhamu kuitira kuti vanhu vakwanisa kunge vachiita zvirimwa vachizokwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Saka ndo zvavari kutaurawo izvozvo. Zvinova zvakare zvinhu zvanga zviri kutaurwa nevazhinji. Tamboita chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Vanhu vanga vari muHarare vanga vari kutaurawo vachinyunyuta kuti ivo kupinda mutaundi kuti uende kunotenga chikafu kuri kunetsa kuti uende kumabasa kuri kunetsa uyezve mapurisa vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachidhiiswa vaya vanotakura vanhu vari kuda mari havasi kuda mabhondi vari kuda maus vanoita zvemichovha handisi kuziva zvemichovha yakamboniswa iyezvinoizvi asi maprivate kaya anenge atakura vanhu vari kuda mabhondi saka ndo zvimwe zviri kutarisana nevanhu pari zvino.
And the good doctor is there. You can pose a question.
Aha, saka kuna vachiremba tanzwa kune vanga vari kubvunza vari kublawayo uko vachitiwo pane mushonga here uripo nekuti pane imwe program yandakamboita zvakare vanhu vachiti kosei vanhu vasiri kuda kuti tinzwe nenyaya yemushonga wakawanikwa kuMadagascar munowana sei izvi zviri kutaurwa neveruzhinji izvi.
Yes, let's bring in the doctor. The doctor can say it in Shona and English. So go ahead, doctor. Go ahead.
Sure. Thank you, marvelous. Thank you, Gibbs. So, mushonga watinoziva worldwide, waratidza kuti unokwanisa kubatsira, unonzi Remdesivir. Mushonga wokuti unoshortena length of time yekugara muchipatara. Saka haungopiwe munhu wese at the moment. Uri kupuwa vaya vanenge varwara zvekuti vanenge vakuda kuenda pa life support. Saka unoratidza kuti unoshortena time from 14 days to 11 days. However, mushonga uyu even muno muAmerica uri very expensive. Saka only so much supply. Saka that's an option for us at the moment. Now, the question of...
Yes, go ahead, doctor. So I think he's a bit stuck now because of the network, I guess. We'll bring him back, marvelous. So I think he can hear me now. Doctor, are you still there? No, I think he's got a slight challenge. So maybe let's go to, you know, there's Richard Moyo, who's in South Africa, who sent us a video, marvelous. I think maybe you can hear what Richard Moyo said about coronavirus. Let's hear what he said.
Hallelujah. Ndirango ndinotwa mufundisi Moyo. Ndirango kuno ku South Africa. Yaish, coronavirus yaunza matambudziko mazhinji. Vanhu vakawanda muchiona vanhu takadai kupfeka mamaski. Apa yanguve kutonhora zvinhu zvinorema zvinhu zvinogosha asi tongesa kuna Jehovha Mwari nokuti chirwere chiri kuno South Africa mulevel 4 yatiriyoyi inotoda kuti inani asi inoratidza kuti yakaoma nokuti vanhu vakawanda havasi kushanda vanhu vari kufa nenzara mabasa amwe ari kupera saka vanhu vazhinji vakufanira kuenda kubasa kulevel 2 kana level 1 tisingazivi kuti chasvika zvarini apa zvinhu zvinorema zvikuru tichitarisa chimiro chiri mukati menyika ine South Africa vanhu vari kubatwa nechirwere vakuvamba vachikuwedzera vachiwanda asi doda kuti tingozivisa zvese kuna Jehovha Mwari nokuti zvinorema zvinorwadza kuvanhu vose kuvunhero nekukati venyika ine South Africa unavo asi zvose zvichaita zvakanaka tichiona kana kumateksi uko vanhu vanongofamba vakwira nemamaski mateksi ari kufamba zvakanaka vaikwira 16 yakwidza 10 yakwira 22 yakwidza 15 mumwe nomumwe achigara kwake kukona nokukona saka zvinhu zvinhu zvakanaka kuenda kumashopu kakasina masika utomboende nekuzvipatara kasina masika utomboende zvimwe zviri kuitika kusouth africa saka tinongoti zvinhu zvavari kuzama kutiwo coronavirus yagona kuvhiringa vanhu vakawanda kana mukunamara chaiko zvinhu zviti kunetsa kunamata akusinyatsa kunamatika akusina kunamatira mukati mezimbaaa mukati nedzimba asi katombonawo vamwe vafundisi vhiki yapera nesvondo kavanga vari vachipanguva yavanonzi vanoda kumhanya vaida kutraina kumangwana kutangana 6:09 saka vanga vachitomhanya vachinamata vachimhanya vari mukati menzira zvinhu zvakaoma hazvovezvo tinongosamba mhepa Jehovha Mwari ndianoziva tokuti vana vezimbabwe garai mukati medzimba muchigeza maoko nokupfeka mamasika muchinge mabuda kakuenda mabasa nokuti zvinhu zvakaoma coronavirus yausiyira vanhu vakawanda namo nematambudziko mazhinji tinotenda
marvelous that is reverend or pastor Richard Moyo. Anything to say there?
I couldn't hear him, but I guess he was talking about the COVID-19, and I know he has been very active on the Shona WhatsApp group. He's really been educating people, giving sermons as well, and you know, telling people how it's important to wear your mask, to make sure that you do social distancing, and also to use prayer. So I guess that's what he was talking about.
And the doctor is back, yeah. So let's get the doctor on board. So doctor, you can continue now. Just go ahead.
Oh, thank you, Gibbs. Saka ndanga ndiri kuti hangu nyaya yemushonga mushonga watinoziva right now unonzi Remdesivir uri kushandiswa kuno kunana America, kuEurope But mushonga is very expensive. Saka even kuno ku America, they are not giving every patient any COVID-19. Saka that can't be our hope. The weku Madagascar uyu, I just don't know enough. This is a potential solution. I don't have any scientific information which would tell me that I know it's something we can rely on. So I am not sure about that. Thank you.
So go ahead and tell us in English exactly what you're saying, Sean. I know about this recent. Sure. You know, I can't even pronounce it. What is it called?
It's called Remdesivir.
Mm-hmm.
So it's a drug that has been shown to improve outcomes. So the end point of the study, which was done, was for the length of stay in the hospital. So mm-hmm. it showed that those who are severely affected by COVID-19, they are likely to stay in the hospital for a shorter duration. Instead of 14 days without the drug, those who take the drug will stay for 11 days. So it was shown to have clinical improvement. It does not prevent death, but it shortens the length of stay in the hospital. That's what we can establish right now. So there are more studies to figure out how to make it more effective and how to cope other drugs. In terms of the drug that's being mentioned from Madagascar, I honestly just don't know enough about it. I only hear about it, from Madagascar or Africa. I don't hear the experts here in America and Europe talk about it. So that's a problem. I don't think we can rely on what we are hearing so far. I think the best hope for Zimbabwe is really to prevention, because we don't have a cure. And the prevention, boils down to social distancing, wearing face masks, maintaining basic hygiene. Those who have symptoms, to self-quarantine. Those are the measures that have been seen to be effective worldwide so far. Thank you, Gibbs.
Thank you so much, Doctor. And hold on, let me bring on Marvelous Mhlanganya. Marvelous?
Aiwa, kunawo vari pachirongwa chedu, tiri kuenderera mberi tichitarisa isu dambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Iro ratekeshera pasi rose munyika pari zvino mune vanhu 149 vabatwa nechirwere ichi, vana 4 vachiwanikwa ivo vachishaya. Asi zvakare kune vamwewo vakwanisa kunge vachibata chirwere ichi vanosvika ivo 28 vachichikunda, saka ndo zvimwe zviri kuitika. Uyezve 40,000 ndo vanhu vakawanikwa ivo vachiwanikwa vachiongororwa kuti vanacho here chirwere ichi, uyezve ndopazobuda apa kuti vanhu vakawanda pari zvino vawanikwa ivo vachizobatwa nechirwere ichi. Saka tina chiremba vari pano vari kuedza kuti vationesane, tichinzwa kwavari kuti munhu angazive sei kuti ane dambudziko iroro reCOVID-19, uyezve kuti zvakakosha sei kuti munhu kana achinge anzwa marwadzo avanenge vataura aya akwanise kunge achiongororwa. Taona vamwe vangu vari kubvunza ivo kuti ko pane mishonga here yekurapa chirwere ichi pari zvino, uyezve vamwe vachitaurawo zvakasiyana siyana. Tichitarisa zvatiri kuona zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere ichochi, saka ndo zvatiri kuzeya ipo pano, tichionesana kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei, pamalockdown aya muri kuzvigona sei. Tinoona munyika takanzwa isu mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizivisa kuti vaizenge vachitarisa bi-weekly kana kuti pa2 weeks dzega dzega kuti vanhu vodzokera kumabasa here, mabhodha ovhurwa here. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kutaura ipo pano tichizeya tichinzwa kuti tingawana izvi zvichiitika here takatarisa uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi. Nekuti sekutaura kwataita, Zimbabwe ine 149 vanhu vabatwa nechirwere ichi, 4 vakashaya, 28 vakawanikwa ivo vachiwanikwa vachinaya, vakarwara vakawanikwa vachinaya. Kwatestwa iko vanhu vanodaudzira 40,000 zvichienda mberi kudaro. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano tichionesana kuti imimi kwamuri ikoko kwakamira sei padambudziko irori reCOVID-19. Totarisa zvakare kuti ko pasi rose pakamira sei padambudziko irori. Tinoona John Hopkins University yemuno muAmerica iri kuwanikwa iyo ichiburitsa kuti zvakamira sei. Inoti iyo globally pasi rose pane vanhu 5.8 vabatwa nedambudziko irori reCOVID-19, 360 wavo vakawanikwa vachishaya. Muno muAmerica matiri mune vanhu 1.7 million vabatwa neCOVID-19, 101 vakawanikwa vachishaya. Uyezve muno muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri parizvino mune vanhu 8492 vakabatwa neCOVID-19 vakatesta positive, 453 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura ipo pano. Hatitarisa izvo kuti zvakakosha sei kuti vanhu varambe vachiita zviri kutaurwa nevana chiremba zvesocial distancing, kupfeka mamaski nezvimwe zvakadaro. Gibbs, if we can ask the doctor if he's still online.
Yeah, he's still there. Yeah.
How can a person know that they have contracted COVID-19 in Shona?
Okay, so doctor, how can people know that they've contracted the disease? English and Shona.
English and Shona. So the way people will find out the symptoms, when they become symptomatic, you know, they will be coughing, they will have shortness of breath, sometimes sneezing, but there are other symptoms that are also associated which may not be respiratory. These symptoms include just feeling weak, fever, poor appetite. Sometimes they have abdominal pain, some diarrhea. But the signature symptoms are really mostly respiratory, which means in the chest pain, shortness of breath, coughing. They can also have headache. People have talked about losing their sense of smell. So there are a number of very, what we call non-specific symptoms, which are associated with COVID-19. Chanikataura vatereri ndechekuti COVID-19 chirwere chekuti masymptoms akawanda anowanikwa muchifuva, kufemera pamusoro, kukosora, kurwadziwa muchifuva, kozoitawo sometimes kuhotsira, koita kupisa muviri, fever, machills, kungonzwa kusanzwa zvakanaka, koita vamwe anoita mudumbu. Vamwe vanoti handichakwanise kusmela, sense of smell inoenda. Ndomamwe masymptoms. But unfortunately, a lot of the people havatomborina masymptoms, and they can still spread the disease. And that's the part which is kind of difficult. And that is where we still need to be social distancing, nokupfeka ma face mask, nokuita basic hygiene. Kana munhu aona kuti ane masymptoms kana kuti aita in contact nemunhu ane chirwere, then it's very necessary kuita self quarantine and then kucommunicata nemachiremba avo. Thank you, Gibbs.
Thank you so much, doctor, and stay on the line. Marvelous. It seems as if you know, it's not only people that have been affected, not just me and you and other people. You know, sports is suffering a lot.
Yes.
So if you look at soccer in Zimbabwe, you still remember that, you know, CAF actually ruled that, you know, national teams, Zimbabwe's national teams cannot feature games at the National Sports Stadium,
yes,
at Rukaro Stadium, and at Baba Field Stadium. So now we've got Olisani Nkosela, who actually was interviewed by one of our correspondents in Bulawayo, who explains that, you know, COVID-19 has seriously affected the way they are upgrading those stadia. So let's listen to what he's saying about this thing. So hold on 1 second there, Marvelous. We're coming back to you. Let's hear what Kwesela is saying.
Wino ngenzo uze ipapa futhi ilungisiswe esithi ngesikhiwa ibe nama standards okumele kube khona kuma stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection nje esaqalisa ukuthi sibone kuyini olungisiwe, kuyini esingabatshela bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kwanhlangula sesitshaya inspection sesile team ye first aid support. Siphazanise umkhuhlane lo osusihlasele i-coronavirus. In a just posted them labor office. Baba Mele Baba Lungs, Sassin has posted them. We are kind of a Lungs, even Labe Macumin, at the Lungs for Simi, but you see Padanese, Unkushanalo, Umsevenzi, was too Fusa, Udu Kitsunescat, Konoku Laveca Savacherudi, lawona umkhuhlane lo osumemethekile uzosihlaselile lo mkhuhlane kodwa sizazama ukuthi silungisise.
So that is Gwesela Marvelous is saying that, you know, they're trying by all means to upgrade the stadiums as per what CAF wants, but he's saying that, you know, it's almost impossible because of the COVID-19 pandemic. So there you are, Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kunzwapo kubva kuna vatsvolani Gwesela veZifa vanga vari kutaura ivo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumitambo vachitaura ivo kuti COVID-19 yabva yavhiringidza urongwa hwavanga vanawo hwokugadzirisa mastadium kana kuti nhandare dzinotambirwa bhora sezvo takaona CAF ichiti iyo Zimbabwe pari zvino haina iyo mastadium kana kuti nhandare dzakagadzirwa zvakakwana kuti vawanikwe ivo vachiunza mamwe matimu kuti auye zotambira munyika. Saka ndozvatiri kutarisawo zvakare kuti COVID-19 haina kukanganisa chete panyaya dzeutano, yakakanganisawo zvakare nyaya yemitambo. Tinoona vamwe vanoita mitambo iyoyi vari kunetsekana panyaya yechikafu zvakare, vaimbi vakatarisanawo nezvimwe, vana nyanduri vakatarisanawo nezvimwe, nevamwewo vanorarama neurema nezvimwe zvakadaro vakatarisanawo nematambudziko akasiyana-siyana. Panguva inoyi yekuti nyika dzakawanikwa idzo dzakavhara maborders avo uyezve zvakare vazhinji vasiri kuenda kumabasa. Saka apo tanga tiri kumbonzwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu zvemitambo munyika kuti okay, pacovid-19 apa chii chimwe chawanikwa icho chichikanganisika munyika. Saka tatiri kunzwa kuti nyaya yemitambo yekugadzira yenhara nenhandare nezvimwewo yakanganisika pari zvino. Chitarisawo zvakare kuti pari zvino zvakare pane zvimwewo zvakanaka zvaitika pacovid-19 apo. Tiri kuona vamwe vemabhizinesi vari kupota ivo vachiita aya vangati mitambo yavari kuisa pazvivhitivhiti, vachitiratidza vaimbi vakasiyana-siyana vaine maprogiramu akasiyana-siyana, amwe anonzi gara mumba, amwe ane mazita akasiyana-siyana. Saka tiri kuonawo vamwe vaimbi vatanga tisatamboziva vanoimba misambo yemhanzi yakasiyana-siyana. Saka zvimwewo zviri kuitika pacovid-19 zvatingatiwo apa zvinenge zvakati nakei kuti pane vemabhizinesi vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachitsigira zvirongwa zvekuti vanoita zvemitambo yekuimba nezvimwe zvakadaro tikwanise kunge tichivaona pazvivhitivhiti vachiratidza ivo unyanzvi hwavo. Gibbs.
Yes, the doctor is there. You can go ahead and pose another question before we cross over to Zokora and Joseph Chuma. So go ahead.
Maybe for the last question for the doctor, because I know he's a busy man, especially during this COVID-19. How can people go, you know, like when we look at the president is now looking at whether to open up the borders or even to let people now come back to work. But looking at the spike in numbers, what does he see happening this week, these coming 2 weeks? Because he makes his decisions bi-weekly.
Yes, doctor, go ahead.
Sure. Thank you, Gibbs. Thank you, Marvelous. So what makes the situation difficult for Zimbabwe is that the numbers are going up. So obviously the numbers going up is not a good sign. On the other hand, what we do today determines what happens tomorrow. So I think that the government should be making more efforts in terms of contact tracing, in terms of ensuring that social distancing, in ensuring that those who are sick are properly taken care of. Because this cannot just be allowed to be a natural process. What we do determines whether we win or lose. So the government has to rethink why the numbers are going up. And as Zimbabweans, we have to say, what should we be doing differently as a people, or what can we do to reduce the numbers? Because as long as the numbers are going up, going about our daily business is not going to be a good idea. When we go about our daily business, life should not be the normal that we were used to before this pandemic. It's a new normal. So if someone is going to go to work, ensure that you wear a face mask at all times in public, ensure that you do social distancing, you do basic hygiene. If there's any question that you may have been exposed, then, you know, self-quarantine and making sure you get tested are some of the things we will need to do. So really, the government needs to do more to control the pandemic. the queues or the lines that we are seeing for people, you know, people queuing for food and other necessities at supermarkets and so forth are not a good sign because the virus will continue to spread. And that's true for, you know, these games like soccer and so forth. You know, the moment you bring in all these people to those facilities, there is a high chance that the disease may spread. So we need to take a pause and understand why these numbers have gone up, what we need to do differently in shelters, what we need to do differently in terms of more activity in the city center. Thank you.
Yes, maybe we can put that in show now, just briefly, 1 minute.
Yeah, sure. Saka, chandinofunga ndechekuti hurumende ngaitarise kuti manumbers ari kukwira pamusana pei. Manumbers haangokwire naturally tisingakwanise kuacontrola. Saka zvatinoita nhasi zvichabatsira kuti manumbers aite mashoma mangwana. Saka since tiri kuona manumbers ari kukwira, this is not the time kuti tingoti tadzokera kubusiness as usual. We need to be smart how we manage going forward. If we're going to open some industries or activities, how do we do it in a safe way? I think ndo mubvunzo wanofanira kunge tiri kubvunza tese hurumende nemaZimbabweans. Kana tiri kubuda kuenda kumabasa, to make sure tiri kuita social distancing, tiri kupfeka ma face mask, tiri kuita basic hygiene. Kana vaya vane ma symptoms, they get care pretty quickly. Vari muma shelters vanofanira kuwana good care and proper facilities should be available for maZimbabweans ari kubva kunze kwenyika. Thank you.
Siyabonga kakhulu ke dokotela ungadlulela kusasa. Thank you so much, doctor. And we're going to connect you next time. And I'm told you're always coming to grace our shows. That's a blessing from our side. Thank you so much.
Thank you. Thank you for having me. Have a good day.
Bye-bye. Marvelous, over to you.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Dr. Simbi Soranga. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pedambudziko iro reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Saka tichaenderera mberi tichimbotarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Atitarisa isu zviri kubuda kumatare, kubva kumatare makuru emunyika. Uko nhasi tichange tiri kuedza kuti tibate veMDC inotungamirwa. MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tichinzwa zvakare kubatureza noPF rehurumende, timbonzwa kuti vanoona sei zviri kubuda mumatare izvi. Nekuti zvizhinji zviri kuitika munyika pari zvino. Tinoona zvakare mamwe madzimai matatu eMDC Alliance, vanovaivo Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naSister Netsai, vawanikwa ivo vachimiswa pamberi pedare, vachinzi vawanikwezve vachizodzoka kwavanoti kulaw and order kumapurisa. Vachinzi ivo vawanikwe vachidaro every 2 weeks, vozowanikwa zvakare vachimiswa mudare muna August. Saka ndo zvimwe zviri kuitika pari zvino. Saka takamirira kuti tiwane vanyarikani vedu veMDC Alliance neveZANU-PF, timbonzwa kuti vari kuona sei zviri kuitika munyika izvi panguva iyo nyika pari zvino yakatarisana nelockdown kana kuti stay at home orders pasi rose.
Yes, sizama kuti sifonele ubaba uJoseph Chuma. Utasimtinje kona manje sike sizwe ukuthi ubaba uJoseph Chuma engabe setuzana lefoni yakhe yini wozentike simuzwe. Marvelous, uyakhuluma ke ngokutsho kwakhe uthe uzangena khonapha kuhlelo asethulele alakho namhlanje, wozenti sizwe ukuthi bakubona njani khona kukhulunywa libandla leMDC elithi ke iZANU-PF yiyo ebasela konke lokhu ukuthi kube lokulwisana. So khanya zani umnumzana Joseph Chuma unganukatshana kulefoni yakhe sathi ukuthi simdinge. Besilo baba futhi lapha umnumzana Tawanda Zokora ukade khona khonapha ekhuluma ngokufanayo lapha esithi khona kukhanya ngazane kulesandla esifihlakaleyo kudaba lolu. So singazi ukuthi abebandla leZANU-PF bathini ngakhonokho. Singazi ukuthi kungani kuliqiniso kumbe kungamanga kumbe kume njani. Siyabona njalo kuthi nxa sisigangela khonokho kwethu lwe High Court kuyakhanya ukuthi ngokukhuluma kukamanje uthi khona iMDC Alliance ingeke yahanjiswa emthethwandaba njalo layo ingeke ibe labantu abangayisuwa. So ngakho-ke kukhanye ngazani uthi ayisobandla elimileyo sibili lamamkompo kulokhu ukuthi sibili lingathi kumbe libophise umuntu kumbe lalo libotshiswe njalo so singazi ubaba uJoseph Juma ubethembisa ukuthi abuye njalo ke ubaba uZokora laye ubengani ukhona kodwa sikabatholi so wathi sibone ke marvelous we've got a video sent from by some guys in Bulawayo. You know, this is the mayor of Bulawayo, Solomon Mukuni. Mm-hmm. He's talking about people who are contributing a lot of COVID material, equipment, and all those kind of things to Bulawayans. So he's very happy about some of the equipment from Ezra Chisa Sibanda Initiative and friends. So let's listen to what the mayor is saying about this issue.
Bonani, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are on this part of the planet, on behalf of the city of Bulawayo, Standa Okubonga, Ezra Jesus Band and Friends Initiative for donating ama beds as well on Leo Namhlanje, which we commissioned 20 beds to make Ekton Grove Hospital ready for admission of ama COVID-19 patients. We have seen over the last day a surge in numbers of coronavirus patients. When we went to sleep yesterday, we had only had three active cases. Now we have five new active cases to bring the total to eight active cases. And with the winter coming, we are yet to be out of the woods, and the situation may require that we have more admissions at Thorn Grove Hospital. So Stand Ubonga, Ezra Jesus Banda and Friends Initiative for the kind gesture, generous donation, which they've done now by providing 20 beds. Want to thank all his partners who have made this day possible. Siyabonga on behalf of the city, Lingadinwa.
So that's the mayor, Marvelous. He's actually thanking everybody who has been contributing a lot towards, people in Bulawayo. And, he's saying that Thorn Grove Hospital was an empty shell, now is shaping up, because of the Ezra Jesus Panda initiative and other people that are actually contributing. We've got a group that is operating under the tag I Am for Bulawayo. So they are also having some, people outside the country. Some of them are in Dallas, Texas. This morning I was talking to Mr. Washington Jamela. He's one of the people that is playing a key role in raising money. So far, they've raised about $21,000 that has been forwarded to the I Am for Bulawayo initiative. So it seems many people are doing a lot of, things for Zimbabwe. That's commendable, right?
Yes, tinoti kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa kubva kuna meya veguta reBulawayo vachitaura ivo vachitenda veruzhinji vanova zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatanidza mari kuti vabatsire kuzvipatara zviri muBulawayo. Asi zvakare tinotendawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose, nekuti vazhinji vari kuita zvakawanda. Vamwe vari kusona mamaski, vamwe vari kutumira chikafu kumusha kuitira kuti vanhu vasawanikwe ivo vachibatwa nenzara panguva ino apo nyika dzakawanda dzakawanikwa idzo dzichivharwa mabhodha nezvimwewo pamusoro pedambudziko irori recovid-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Saka ndo zvimwe zvatatiri kuita ipo pano, tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yezvematongerwo enyika. Takamirira kuti tinge tiri kutaura navatawanda dzokora veMDC Alliance vanovaivo chairman weMDC imomuno muNorth America. Tichitaurawo zvakare nevezano PF vachititaurawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika matingati yemumadare nezvimwewo. Panguva iyo vanhu vari kurwisa dambudziko irori recovid-19 kana kuti coronavirus. Sekuziva kwamuri kuita pari zvino, dambudziko iri recovid-19 rabata vanhu muZimbabwe 149, 4 vachiwanikwa vachishaya uyezve 28 vachiwanikwa vachinaya. Asi kune vanhu 40,847 vakawanikwa ivo vachiongororwa kuti vanacho here chirwere ichi tikazoona isu. Asi taona kuti mazuva apfuura apa ndo patakaona vakawanda vachibatwa nechirwere ichi. Zviri kutaurwa izvo kuti pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kubva kune dzimwe nyika dzakadai sekusouth Africa, kuBotswana nekuMozambique nekumwewo, nekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuti zviri kutarisana nedambudziko munyika dzavari kuenda kunotsvaga mafuro manyoro. Saka hurumende yakati vanogona kudzoka, asi vachinge vadzoka voiswa munzvimbo dzatinganzi dziye maquarantine center. Saka nezuno ndanga ndiine hurukuro naDr Admore Jokwiro vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti hurumende iwanikwe ichiongorora kuti maquarantine center umakamira sei, kuitira kuti tisaone vanhu vanowanikwa ivo vachitiza kubva mumaquarantine center umu vachizoenda ivo vachizadza vamwe kana kuti vachitapurira vamwe chirwere checoronavirus.
Yes, Marvelous. We've got one of the people that has been seriously affected by coronavirus COVID-19. And this lady is Pretty Mpofu. She lives in Bulawayo and she's a vendor. So she wants us to know exactly how they are living right now. Mpofu, kunjani mam?
Siyaphila baduvele njani?
Siyaphila. Akusitshela ukuthi kunjani khona ngapho koBulawayo? Njengoba kuthiwa kuvinjiwe.
Ukuthi kunokuzima
babaduva
njengamaveni namacrossborders indlala esesindlayo ezindlini isidlula yona icoronavirus indlala esesaba ngayo icoronavirus isindlela esesaba ngayo indlala esezindlini sokunzima sikisi osokuletha kunzima bakhona ukuthi kube wesikhoukuthi uhulumende singamavendors namacrossborders ukuthi zafika i-push fund leyo push fund lalamuhla lokhu esimelele kodwa kasiyitholi asiyitholi lalamuhla.
So singathi bathini nge-cushion fund yena le abakhulumi ngayo?
Hayi, sizayinikwa end of April but up to now esingakayitholi. So kahle sesabuzalawa indlala isesilawa i-coronavirus ngoba lapho okuncane sasidlapho sikubekile ezidlini sesekungelela sakudla ongawuthi lanxa kuphela ka-lockdown la kuphela i-COVID-19 leyo vele asisele kokuqalela njengabathengisa ukuthi oda sibhalisebra vele sesihlekwabamnyama yonke indawo akusela plani yokoda asezona izimali zosidla ezindlini sokumnyama nje yonke indawo.
Hayi, sidabile ukuthi sikuthole ungena kuhlelo, silethemba lokuthi kuyavulwa masinya. Ungatshela nabantu nje ngamafitshane 10 seconds khonapho mama.
Ngamafitshane akutsho ukuthi abantu through this time ekunzimeni okukhona sisapotane nje sifunde ukuncedana. Sibikele kusito fuwuntu sakudala lakho kucela ukunceda ngakho ngumakhelwane. Asidaleni ngakho kumele silapho ngokukhandela sizizaluti. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Lo mama-ke nguPretty Mpofu. Ngomunye wabathenga bethengisa koBulawayo, Marvelous. She is an informal trader. So she says they are seriously affected by COVID-19. So she doesn't know what they are going to do next, you know, because she's saying the situation is very bad, you know. So, so it seems as if things are going the wrong way, you know.
She's echoing what most of the, you know, the vendors are saying. And also even just the day-to-day people are literally just saying the issue is food, and more food, no food. And the prices are continuing to rise up because I guess, you know, people are not restocking. So they just hype up the prices of what they have in the store. Saka potanga tirikunzwa kune vamwe amai vari kuBulawayo vari kutaura ivo zvavari kusangana nazvo vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. Saka vanga vari kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino, uyezve havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera iyo COVID-19 kana kuti vacharamba vachirarama sei iyo nguva ino yelockdown. Vari kuti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uyezve ndandiri kutaurani kuti vazhinji vari kutaura nyaya iyoyi yekuti vakatarisana nenyaya yenzara, kunyange zvavo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachiwanikwa vachiteera zviri kutaurwa zvekuti garai kumba, musapinde mutaundi nezvimwe zvakadaro, asi nzara ndo iri kutuma vanhu vazhinji kuti vawanikwe ivo vachiedza kuti votsvaga cheruviri sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kungotaura ipo pano tichionesana kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Gibbs.
Thank you so much. Our time is up, Marvelous. We are happy that we had Dr. Sindiso Ranga, who is based in North Carolina, and with Mr. Tawanda Tsukora, is in USA. And then thanks also to all the people who are actually following us today. Signing off is Gibbs Dube in Maryland, saying goodbye.
Aiwa, tinokutenda ivese vanga vari pachirongwa chedu. Tinotenda vaTawanda Tsukora vanova ivo North America Chairman weMDC Alliance. Totenda zvakare Dr. Ranga, Sindiso Ranga, chiremba vedu mukuru imo muno vari kuNorth Carolina, vanogara vari pano vachitidzidzisa panyaya yechirwere checovid-19. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC, uko tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19.